Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichuti heyi no misoro ye na uzebu za nasi, chipiri kubumbi 24-2018. Darerezi mosha remubula wayo rino tura mutongo wekuti MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa, pamwene MDC inotungamirwa na Muzvare Thokozani Kupe, zose zinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedare redzimhosva. Zimbabwe International Trade Fair inotanga muBulawayo, vanhu nemakambani vachiratidza zvinhu zvavo kune veruzhinji. Vagari vekwaChiyadzwa voenderera mberi nekurwira kodzero dzavo sezvo pasina zvavari kuwana pamangoda anocherwa kwamarange. ZANU-PF yoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzayo kumasvingo. Vamwe vagari vemuHarare vopinda musvondo rechipiri vasina mvura yemutepi mudzimba dzavo. Vagari vekumakoni West vobatana vachigadzirisa migwagwa yavo kuitira kuti motokari dzikwanise kusvika mudunhu ravo. Muchirongwa cheDa Connection paLive Talk na 8pm tiri kutarisa chiri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanga nokuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanga nokutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa nyaya yekuti dare redzimhosva remuBulawayo rinotura mutongo wekuti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe, dzose dzinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedaro redzimhosva. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona.